handifungi kuti tofanira kutarisira kuti ikonomi inobva yatochinja nekuda kwokungoti pachinjwa mavice president, because pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zviitike kuti ikonomi izoimprova. Like for example, issue yecapital, foreign direct investment, working capital in my industry. So simply because pana Emmerson Mnangagwa hazvirevi kuti makambanis akufanira kutowana capital kana kuti government yakufanira kutowana more revenue inflow.
Vava, munoona sei?
Handioni pane chakanyanya chingachinja nekudomwa kwakaita vatevedzeri venyika vamunangagwa navamupoko. Nekuti tikatarisa nyaya dzeikonomi, inyaya dzandingati panofanirwa kunge pane kuvandudzwa kwemapolicies. Apa zvakangoedzika nezvekuti pakangobviswa mai mujuru vakareplacewa navamunangagwa. Asi mashandiro ezanuvesuka ndingati gwara rehurumende harina kuchinja. Zimaseti ezanupiefu ndiwo dhokumendi raro vachingorina ravanofungidzira kuti richavandudza upfumi hwenyika inoyi. Asi maonero angu, handioni dhokumendi iroro rine zvakanyanya zvichaita kuti nyika ino yeZimbabwe ive chabudirira kana kuti zvinge zvichavandudza ikonomi yedu.
Mukoma Steven, tichitarisawo kudomwa kwavamunangagwa, munofunga kuti sei vamugabe vakavadoma?
Pane zvinhu zvakawanda zvakatariswa ipapo. Chekutanga, pane zvinhu zvose, loyalty ndiyo yakakosha, then nekushanda nesimba. Nekuti kubvisa kwakaitwa mai mujuru, chimwe chacho chezvinhu zvavakabvisirwa kusashanda necorruption. Saka ndinoona sekuti purezidendi vabvisa munhu ari korapta vachimutsiva nemunhu asiri, nemunhu wakachena usina zvipomerwa.
Asi tiri ipapo, Mukoma Steven, mungati vari kuita zveori here pasina umbo hwapiwa, pasina kuti munhu aendeswa kumatare?
Nyaya yekuinda kudare iprocess, ndosaka kwakanzi mapurisa aongorore aone kuti pane umbowo here.
Vava, ndoo nyaya yamungati here yakabvisirwa mai mujuru iyi?
Handioni kuti ndiyo nyaya yakabvisirwa mai mujuru, nekuti katarisa sezvekutaurwa nasteven, nyaya dzecorruption. Nyaya dzecorruption chirwere chagara chiri mubato rezanupf kubva 1980, ende tikatarisa vamwe vakadomwa navamugabe kuti vave mupolitibiro yezanupf vakasanganisira vana Chombo kana naiye vamunangagwa. Ndotoshamisika zvikuruva vazvina makobvu vachitaura ivo kuti vamunangagwa havana zvipomerwa, munhu akachena. Hatizivi kuti mari yavanayo vakaiwana sei. Mukaenda kukwekwe migodhi goridhe nezvimwe zvakadaro, mabhizinesi akawanda, tinoona vamunangagwa vari umwe uvanonzi munhu akapfuma chaizvo muzimbabwe. Asi hatina panguva takambonzwa kwavakashanda pavakabva kuhondo vange voshanda muhurumende vari minista. Saka zvinotinetsa isu kuti kushanda nesimba kwacho kwakabvepi ivo vanga vari murume. Zvinoratidza izvo kuti vane zvakawanda zvavaiita kuti vawane mari yakawanda zvakadaro, vachishandisa yandingati influence yavo yekuti vanga vari mugavhenment yamugabe. Asi kubviswa kwamai mujuru, tinoona kuti vamugabe vanga vasingadi kana ndingati munhu anenge akanyevenuka uye anokwanisa kushanda nemamwe mapato. Netikatarisa vamunangagwa, munhu akagara achiona navamugabe kubva kudhara, kubva kuhondo, ndiye munhu aiona kuti security yamugabe yakamira sei. Uyezve sezvambotaura izvo navamakobvu, ndoda kuwirira nazvo zvekuti loyalty ndiyo imekatarisa navamugabe. Asi chakanyanyisa chavakasarudzira vamunangagwa ndechekuti ndiye ega munhu anokwanisa kuita mabasa amugabe eugevha, mabasa amugabe ekubvundutsira vanhu, mabasa amugabe ekumbunyikidza vanhu. Nekuti vamunangagwa vane nhoroondo yavo yavanopomedzera yekuti ndo vamwe vanonzivaive panyaya dzeguku rahundi dziya, nyaya yemaelections akaita 2008. Tinoona zita ramunangagwa riri zita raingotaurika kuti vane zvakawanda zvavaiita ipapo.
Sekutaurawo kwandaita navazvina makobvu, hatingati vamunangagwa kana kuti vachombo vari kuita zveori vavhavha kana vasina kuendeswa kumatare. Tingangoti hedu vari kufungidzirwa, tisingadi kusvibisa mazita avo, handiti?
Hatizi kusvibisa mazita avo, asi tika inini mabvunziro andangorira ndekuti upfumi hwavanahwo, upfumi hwavakawana here nekushanda nesimba here, kana kuti upfumi hwavaiwana nekuinfluence yavo nekuti vanga vari mugovernment.
Mukoma Steven, munoti kudii?
Ini pane zvekutaurwa naBlessing, ndinoti pane dzimwe dzacho ifungidziro kunzi vamunangagwa vane upfumi hwakawanda, haana kutaura amaundi yemari yavainayo kana nhamba yemaasisi avainawo kana nzira yacho yakashata yaanoti vakawana zvinhu izvozvo nayo. But the thing is, mai mujuru it failed in duties as VP. Ndoona sekuti
Mukoma Steven,
chinotikatyamadza zvikuru ndechekuti mai mujuru vanonziwo vanga vatadza kuita basa ravo nemazvo. Asi tikatarisa kubva mugabe pavakatonga nyika ye 1980 hapana chatingati tinokwanisa kubata sevanhu vezimbabwe kuti izvi ndozvaitwa nehurumende yezanupf